ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu mbudzi 24/2017. Vakambodzingwa muhurumende yava Mugabe vaEmerson Munangagwa votoreswa mhiko semutungamiri mutsva weZimbabwe. Mapato anopikisa anoti vanotarisira kuti vaMunangagwa vachaita basa ravo vogadzirisa zvose zviri kunetsa munyaya dzesarudzo, sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Vemabhizinesi vanoti vanotambira nemufaro vimbiso yakaitwa navaMunangagwa yekuti vachashanda mukuona kuti mabhizinesi matsva avhurwa munyika. Vagari vekumasvingo vanotambira nenzira dzakasiyana-siyana kugadzwa kwavaMunangagwa semutungamiri wenyika. FC Platinum yokweshana nechapungu kuAscot Stadium, ukuwo Dynamos iri kusangana neChicken Inn muRufaro Stadium. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kugadzwa kwakaita vaMunangagwa semutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLive Talk ngatikurukurei tichange tiri kutarisa kugadzwa kwakaitwa vaMunangagwa semutungamiri wenyika. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.